Dzimwe nhengo dzetajamuka dzinoti sezvo hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vasiri kucherechedza mitongo yematare vachienderera mberi nekubvisa vatengesi mumigwagwa, vaona zvakakodzera kuti varatidzire kunyunyuta kwavo pane zviri kuitika. Imwe nhengo yetajamuka ichange ichitungamirira kuratidzira kwamangwana uku muzvare Cosette Chivinda. Vanoti nekuda kwokuti nhengo dzavo zhinji dziri kurarama nekutengesa, vanorwadziwa kuti hurumende nekanzuro iri kushungurudza vanhu vari kutsvaga raramo.
Mangwana musi wechishanu musi wa27 January nenguva dza 10 AM pakona Jason Moyo and Julius Nyerere, tichasangana setajamuka apo tiri kuda kuratidzira kuhurumende yeZimbabwe, mapurisa eZimbabwe nevekanzuro yeHarare panyaya yekubvisa vanotengesera muguta reHarare. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kurwadziwa nekuti vari kuda kubvisa vatengesi ava pachiraramo chavo, ndidzo nzvimbo dzavari kuwanira chiraramo. Hurumende yeZimbabwe ndiro dambudziko, kwete vanhu vari kutsvaga raramo. Hurumende yeZimbabwe yakati ichapa vanhu mabasa 2.2 million, izvo zvayakakundikana kuita kubva ichivhoterwa muna 2013. Saka naizvozvo tiri kuona kuti dambudziko ndiyo hurumende, kwete vanhu vari kubviswa muguta reHarare.
Muzvare Chirinda vati zvinoshamisa kuti kanzuro inoti vatengesi vemumigwagwa ndo vari kukonzera zvirwere zvemidumbu, asi dzimwe dzenzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuti vekumigwagwa vatengesere dzisina zvimbuzi.
Kwatakavimbiswa nekanzuro kuti ndiko kuchaenda vanotengesa kuCoca-Cola nekuna Coventry, hakusati kwatombova kana nezvimbuzi chaizvo. Zvinova ndizvo zvichatokonzeresa zvirwere zvakanyanya kune zviri kunzi vari kukonzeresa muguta reHarare.
Imwe zvenhengo yetajamuka uye vari munyori wevechidiki muHarare kubato reMDC vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti vari kuzoratidzira vasina mvumo, nekuti pese pavanoziisa mapurisa vanorambidzwa kuratidzira.
Isu setajamuka takapuwa clearance yekudemonstrata neconstitution yeZimbabwe. Mune right to demonstrate. Saka right to demonstrate ndiyatichaita express mangwana. Ishe kunotifa mapurisa takamukonotifaya akawanda vakata 10 down. Saka it's not even necessary kuti munhu anokudzvanyirira ndiye munhu waunoenda futi kukumbira kuti usanidzvanyirira. Saka zvakadaro tikuenderera mberi because the demonstration yedu iri peaceful ende iri pamutemo.
Vangadzore vati hurumende kana kanzuro haifi yakabudirira kubvisa vatengesi vemumigwagwa. Vangadzore vati zano ravari kutopa setajamuka nderekuti vatengesi vemumugwagwa vadzidziswe kuchenesa pavanotengesera.
Mavheni pache zvavo vane responsibility kuina kuti izvo pavanotengesa pakachena here. Saka tinoda kuda neurongwa nesito vharare hwekuti izvo mavhenda tajamuka nesito vharare paite nguva yekutsvaira nguva dzemanheru after vanhu vapedza basa. Because mutaundi munenge mine malights makachena, saka nguva dzokuti kuma 10 usiku mavhendas ose votora responsibility yokuti pese pavatengesera vasati vaenda kukumba vodini votsvaira.
Pamusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu muHarare, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vakati vachiri kuongorora mutongo wakabva kudare wekumisa kudzingwa kwevatengesi, vakatiwo kanzuro iri pakati penyanga dzamushore sezvo vachinyatsoziva kuti kushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupinza vatengesi mumigwagwa, asi vakati vane chido chekuchenesa guta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.